Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi nenguva dza 7 PM uri musi wesvondo nyamavhuvhu 19, 2018 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Amai Tokozile Angela Matutu voradzikwa nhasi pamarinda anovigwa magamba enyika eHeroes Acre. ZANU PF yotura mapepa ayo kumatare mangwana ichiti vakakwikidza musarudzo dzemutungamiri wenyika vakamirira bato iri vaEmmerson Mnangagwa ndivo vakakunda. CVMDC Alliance nevamwe vari kutsigira vaNelson Chamisa vanoti sarudzo dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakaitwa gamba renyika amai Tokozile Angela Matutu varadzikwa nhasi pamarinda anovigwa magamba enyika eNational Heroes Acre muHarare mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachiti bato ravo riri kufara zvikuru nekuva nenhengo dzakawanda muparamende. Mutori wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vashora pakuradzikwa kwamai Matutu pamarinda anovigwa magamba enyika nhasi vaMnangagwa vatsanangura mushakabvu semunhu akashanda zvikuru kuti madzimai asimudzirwe munyika.
The late national heroine was humble, modest, unassuming and approachable, with a loving and motherly character, a devoted Seventh-day Adventist. The late Amai Matutu's God-fearing humility, honesty, transparency, trustworthiness, and love underpinned her success in the party and government.
Mashoko ava Mnangagwa aya atsinirwa nenhengo yepolitibiro yeZANU PF uye vari gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa.
Aiwa tine urombo nekushaka kwa Comrade Tokozile Matutu, munhu yetakashanda naye zvikuru, akanga ari munhu anokurudzira kuempowerment yemadzimai, anga ari munhu anga ari honest ari pachokwadi, anga ari munhu aida unity. So ndine urombo nezvaitika kuna Comrade Tokozile kuti asaikirwa negamba redu.
VaMnangagwa vatiwo vari kufara zvikuru sebato kuti vakawana nhengo dzeparamende dzakawanda musarudzo dzakaitwa musi wa30 Chikunguru, asi vaMnangagwa havana kutaura nezvekukwikwidzwa kumatare kwezvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika kwakaitwa nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. Kunyange hazvo ZANU PF yakakunda zvine mutsindo musarudzo, MDC Alliance iri kukwikwidza zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika pamwe nedzimwe nzvimbo 20 uko kwakakunda ZANU PF musarudzo dzeparamende. Nengo yepolitibiro yeZANU PF vapo mangwana vatsanangurawo amai Matutu semunhu akashandira nyika pamwe nebato ravo zvakakomba. Izvi zvatsinirwa nevaimbo vamumiriri wekuwadzana muparamende amai Betty Kaseke.
Isusu semadzimai tiri kunzwa kurwadziwa zvakanyanyisa nekurasikirwa kwataita namama vedu mai Tokozile Matutu, because ndiya mai vakanga vari amai vakanga vachitifundisa kunyanyanyanya isusu vakanga vachiri kukura mupolitics.
Amai Kaseke vati madzimai anofanira kushandira nyika zvakasimba sezvavanoti zvakaitwa namai Matutu kuti vagozopiwa uremekedzo rwokuvigwa pamarenda eHeroes Acre sezvaitwa amai Matutu. Pari zvino vanhu vakawanda vakavigwa pamarenda anovigwa magamba enyika vanhurume. Amai Matutu vakaberekwa musi wa 26 kukadzi 1957 vaive nhengo yeZapu. Pakawana nyika kuzvitonga kuzere, Zapu neZanu PF zvabatana. Mushakabvu akabata zvigaro zvakawanda muZanu PF muboka remadzimai, uye akazogadzwa kuva gavhuna wedunhu reMatabeleland North kubva muna 2005 kusvika muna 2013. Muna 2012 vakaitwa sachigaro weZanu PF mudunhu reMatabeleland North, uye muna 2015 ndivo vakange vari mutevedzeri wasachigaro wePan African Parliament. Muna 2016 vakazoitwa mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko. Kusvika pavakazoshaya musi wemuvhuro, amai Matutu vange vari mutevedzeri wemunyori muboka remadzimai mubato reZanu PF. Mushakabvu asiya murume vaJonathan Matutu nevana vana, vakomana vaviri nevanasikana vaviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zanu PF iyo yaunganidza chikwata chemagweta gumi inoti iri kutarisira kuti ichatura mapepa mamwe kudare reConstitutional Court mangwana mangwanani kuti dare iri nemusi wechitatu ritange kuzeya nyaya yakakwidzwa nemutungamiri webato reMDC Alliance vaNelson Chamisa kuti sarudzo dzemwedzi wapera dzakabirirwa zvemhando yepamusoro. VeMDC Alliance vari kutsigirwawo nevamwe vanhu vane chitsama vakakwikwidza musarudzo idzi. Kuti tinzwe nezve nyaya yemapepa iyi, Tabata Munyori anoona nezve mutemo mubato reZanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana.
Tatopedza kugadzira ma heads of arguments akanzi isusu sema respondents tinge tafaila by tomorrow 10 o'clock. This is the reason why tiri kushanda nezuva reSunday ranhasi rinoiri, rinofanira kunge riri zuva rokuzorora reSabata. Asi Tate Mwari tiregerere, takanzi nedare tishande musi wesvondo, saka tiri kushanda takatogadzirira kuti tifaile mapepa edu mangwana tipedze nekanyaya yakasina musoro.
Kune vamwe vasiri magweta, mungatudze kuti chii chaizvo chamuri kuti maheads of arguments apa?
Musimpoti wenyaya yakwatiri unenge uchi wakamira sei, saka ndo anonzi maheads of arguments. Kuti musimpoti tiri kumira kudare tichiti kudii, saka ndo maarguments atenge tiinawo, saka ndo mapepa acho atiri kufaila iwayo.
Saka mune magweta mangani ari kushanda panyaya?
Tine team of about 10 lawyers vari kushanda nyaya.
Muri kufunga kuti munobudirira?
Aiwa, takahwina, takatanga kuhwina election pakuvhoterwa navanhu kumutemo tichavarova futi, saka tiri kuvarova seri neseri.
Saka chii chinozoitika kana maendesa mapepa enyu aya nemusi wemuvhuro musimboti wamati musimboti wenyu?
Tikaendesa mapepa edu nemusi wemuvhuro tozomirira kudaidzwa kudare kunoita argument dzedu nomusi wechitatu.
Pamutemo nyaya inofanira kupera kunzwikwa rini? Pane nguva yakatarwa here?
Pane nguva yakatarwa muconstitution kuti inofanira kunge nyaya yapera within 14 days kubva musi wakaanaunsiwa maresults.
Munyori wezvemutemo mubato reZanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana vari parunare muHarare. Zvichakadaro gweta uye vari nhengo yeMDC Alliance asi vari kumirirawo vamwe vakakwikwidza musarudzo idzi vachitungamira Build Zimbabwe Alliance Dr. Noah Manyika vaJacob Mafume vanoti magweta avachamisa akatoendesa mamwe mapepa aidiwa kudare neZuro.
Mapepa avo vakamaindisa neZuro, vakaindisa yatinoti answering affidavit yaipindura zvaitaurwa nevanhu vezeki neveZanu PF vamunangagwa. Vakaendisawo maheads of arguments anova idzo mutemo yavari kushandisa kusapota zvavari kutaura panyaya yokuti maelections anga asiri free and fair. Mapepa acho takamaona akasevhewa kuvanhu vese nasherifu itinotarisa neZuro, takamagamuchira. saka kwasara mapepa ema respondents arikufanirwa kuuya nemanda.
Tichitarisawo imimi muri kumirira vamanyika, mukatudzawo kuti zvii zvamuri kuitawo?
Isusu tiri kumirira vamanyika, takaitawo mapepa edu anosapota zvaitaurwa nemapepa avachamisa. Isusu client yedu vanova manyika vari kuti ivo pakaitika kubiririrwa kukuru kwazvo, pakaitika chitsotsi chaicho, pakaitika ugororo hwokuba mavhoti achiindiswa kuna vamunangagwa. Saka isusuwo takaisa mapepa edu anobvumirana, sezvo tanga takadamwa kukoti, and tichaisawo mapepa ekutaridza mutemo yatiri ku simbirirana nayo tichiwirirana neizvozvo.
Mune humbowo here wekuti sarudzo idzi dzinenge dzakabirirwa kutana kuti hadzina kufambiswa zvakanaka?
Humbowo hwakatekeshera, humbowo hwakazara, hwaiswa muafidavhiti yavanyowa manyika inova iyo inosapota afidavhiti yavachamisa. Pane afidavhiti yaiswa futi navamangoma inosapota yavamanyika neyavachamisa. Pane afidavhiti yaiswawo navashumba inosapota yavachamisa, awa anga ari mapresidential candidates. Humbowo huripo zveki pachayo yabvuma kuti yakaresha kuedha masomo, yabvuma kuti yakaverenga mamwe mapolling stations ruviri ruviri. Haina kuexplaina musiyano wemapresidential votes nemavhoti eparlamentary. Sezvamanozivawo taipuwa maballots ari matatu matatu pakuvhota. Kana wanga usingamadi waitaurwa zvonyorwa mubhuku. Kana wakamatora ukamakanda anofanirwa kutaurwa semaspoiled papers. Zvinova izvo zvisiri kutaurwa nezeki. Zeki iri kungoramba semwana mudiki anzi ndiani adya shuga. Iye akazara shuga pamuromo odeedzera kuti handizirini.
Gweta ravanova manyika veBuild Zimbabwe Alliance vaJacob Mafume vari parunare muHarare. Zvichakadaro, nhengo yedare reparamende rekuBritain reLabour Party vachimirira Vauxhall London amai Kate Hoy vanoti vakatarisira kuti dare reConstitutional Court remuZimbabwe ritonge nyaya yesarudzo iyi risina divi rayakarerekera. Mavilas Mhlanganya uyo Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura parunare net Studio 7 nasi, amai Howe vati shuwire yavo ndeye kuti vatongi vaite basa nemazvo uye sarudzo dzidzokororwe kana dzisina kufambiswa zvakanaka.
Well, it would be very interesting to see if the courts and the judges rule fairly without any pressure coming from the government. You know, elections are not lost and fraudulently handled leading up to the election. It's what happens when the polls close, and I think there definitely were clearly irregularities, and even already the Zimbabwe Electoral Commission seems to have recognised that they made mistakes. So I think the international community will be very, very surprised if, in view of everything that's happened and some of the things that our electoral observers, both from the EU and the Commonwealth, have said, if at the very least they don't come out and say that there has to be a rerun of the presidential election. And I think that would satisfy everyone and give the people of Zimbabwe the opportunity to have a really open, genuinely free and fair presidential election between Mnangagwa and Chamisa.
Amai Howe ndivo sachigaro webazi reCross Party Zimbabwe Parliamentary Group muparamende yeBritain, uye vakashanya munyika pasi peCommonwealth Parliamentary Association kuzoongorora sarudzo dzemunyika. Vanoti kunyangwe hazvo munyika mainge musina mhirizhonga, vanopikisa vaisawana mukana wekuzvishambadzawo pane penyuro dzehurumende.
The access to the state media, it was very clear that there was no access really to the opposition from to the state radio in particular. And then the whole way that the ruling party had huge more resources. So we said that it was definitely going to be a less violent election than in previous times, but that if it was said to be freer and fairer, it was starting off from a very, very low base. And then, of course, since the election, we've seen what happened in the immediate aftermath and the appalling shooting down of innocent people on the streets of Harare, which I think...
Atino tenda shukuru mavelasa achita urukurapo na Mai Kate Hoy vanwa nengo yedare paramende regu Britain.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM ni kutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number zinoti 001-202-465-0318. Number izi shakare 001-202-465-0318. Tinote penyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musiwe chipiri ne musiwe china kubva nguva dza 4 p.m. kusvika na 5 p.m. musiwe chishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN vaAndrew Makoni varamba mashoko ari kutenderera mumadande mutande akaita seWhatsApp neFacebook yekuti zvinhu musangano ravo hazvina kumira zvakanaka sezvo riri kubomerwa mhosva nevamwe yekuti rainge ratsigira zvainge zvaburitswa kuti zvabuda musarudzo nesangano reZimbabwe Electoral Commission. Vamakoni vanoti musangano wavo hauna matambudziko uye havana kumboti vanotenderana neZEC asi kuti vakangoburitsa ongororo yakaitwa mune dzimwe nzvimbo shoma shoma dzakavhotwa nevanhu.
Zvechokwadi tiri kunzwa mashoko ari kubuda mumadande mutande anoratidza sekunge ZESIN iri kudaidzira musangano wokuti itarise zviri kuitika muZESIN. Hapana chokwadi nemashoko iwavo. News idzodzo ndo dzinonzi dziri fake. Hapana musangano wadaidzirwa, hapana musangano uchadaidzirwa wakaita seiwavo. Isu seZESIN hapana chatiri kuona chakashata tiri kuitika muorganization yedu. Tirikungoonawo zvedu kuti pane zvakawanda zviri kutaurwa chitevera maelections akaitwa iyi.
Asi vamwe vanenge vanga vari kuchema chema vamakoni kuti zvamakaburitsa muchita sekunge manga muchitsigira zvaiburitswa neZEC zvinenge zvaakurambwa zvinenge zviri kukonzerawo mutauro.
Chokutanga hatina kubuditsa gwaro rinosapota position yakatorwa neZEC paikaanonza maresults aiwa. Isusu chatakangoburitsa chete yanga iri yatinoti sample based observation yakapa iyo maranges yataifungidzira isusu taita ongororo yatakaita kuti maresults anogona kubuda ari murange iyoyo. Makatarisa zvatakatarisa takati isusu vamunangagwa vaitarisirwa kunge vachiwana mavhoti anotanga ku 48% kusvika ku 52% yanga iri range. So you could get 48 aigona kuona 51 aigona kuona 52 ndo yatikati range yatakatakawapa. Takawanawo range yavachamisa ichitangira kuma 43 ichisvika kuma 48% ndo ongororo yatakaita. Hatina kubva tambotaura isusu kuti vamunangagwa vachaona mavhoti akati aiwa.
Sachigaro wesangano reZESIN vaAndrew Makoni vari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo.
ndino mukamuchirai nemufaro muchirongwa chedu chevechidiki umo matinokurukura nevechidiki vari kusimudza mureza nenzira dzakasiyana siyana. Ini ndini Mike Hove ndiri muWashington DC. Nhasi muchirongwa taita rombo rokubata umwe wechidiki ari chizvarwa cheZimbabwe uyo anga achikwikwidza mumakwikwi ekuva Miss Africa wekuno kuUSA muzvare Natali Mushore. Ngatiendei kwavari kutinzwe zvizere. Tinogamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki muzvare Mushore, makadenyu?
Makadenyu.
Aiwa, tiripo, tiripo. Right, muzvare, ndakaverenga mubepa nawo kuti muri kupinda mumakwikwi aya ekuva Miss Africa USA, makamirira nyika yedu yeZimbabwe. Ndiudzeiwoka muzvare kuti chii chakaita kuti muve nechido chekupinda mumakwikwi aya?
Amai vangu pavakafa ndakaita period yekufungisisa ndisingafare, and then pandika applya for Miss Africa USA. Ndaita chinhu chaindikisa kuti ndifare, and then that's why I decided to apply. Ndaida kuita chinhu chaindikisa kuti ndirepresent Zimbabwe in the best way I possibly can. So Miss Africa USA was the best thing. And I also wanted to do chinhu chaifairatidza kuti zvoni munhu wechisikana anokwanisa kunaka and kuve munhu akarongeka nemunhu anetsika. And also ndaida kurakidza mapfekero edu atinoita kuZimbabwe, nekutamba kwatinoita kuZimbabwe, nziyo dzatinotevera kuZimbabwe. Ndazvida kushoni vanhu vari kuAmerica vaonewo kuti izvi ndo zvatinoitawo kuZimbabwe.
Ai, ndakunzwa zvizere. Ndakamboita mukana wekutaura nevechidiki vakasiyana siyana vanoita nezvekumodhela sezvamunoita imi. Kazhinji pavanobudirira mumakwikwi akaita seaya amuri kupinda, vanoita zvekutanga maprojekt kuZimbabwe akatarisira kubatsira vechidiki. Imi semuwo wechidiki ari kukwikwidza akamirira nyika yedu yeZimbabwe kumakwikwi aya, mukabudirira pane zvamakatarisira kuita here zvichabatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutsvaga rubatsiro?
Iko zvino ndatotanga project iri kuZvimba District nevana vekuCentre for Total Transformation. Vana ivavo vamwe inherera, vamwe vanobva kumba kunenge kusina chikafu, vasina hembe. Saka pandikaenda kuZimbabwe 2 weeks ago, ndakatora vana 2 and mwachina ndenge nichimuendesa kuchikoro and mwachina ndenge nichimubhadharira magroceries every month.
Aiwa, takunzwa izvizere. Muzvare Mushore, tipewo mashoko enyu ekupedzisira ekupa zvizvarwa zveZimbabwe zvinokutsigirai.
Tekutanga ndoda kutenda vana veZimbabwe for supporting me, and I also want to say vana veZimbabwe, shingirirai nyika yedu ichaita nani. Mwari mwari wemunhu wese, and ngatibatanei and ngatifarire nyika yedu, especially patinoenda overseas. Vanhu vane zvakawanda wanda zvokutaura about Zimbabwe, but isusu as maZimbabweans tine basa rekuti zvoni tirambe takashinga.
Aiwa, takudzwai muzvare. Nguva ndiyo yadyanana. Tinotenda zvikuru nekuva nesu muchirongwa chedu chevechidiki.
Maita basa.
Manga makateerera hurukuro yataita namuzvare Natali Mushore, umwe wechidiki anga achikwikwidza mumakwikwi ekuva Miss Africa wekuno kuUSA. Aiwa wadi vateereri, nguva ndiyo inenge yatodyanana. Ngatisanganei svondo rinouya. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Mike Hove. Ndokusiyai nichiti murara zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuchirongwa chezvitendero chatinopakurirwa naTanonoka Wandi weStudio 7, asi nhasi tiri kumbopakurirwa chirongwa ichi naPraxidis Jeremiah.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu,
Jesu simba rangu,
unondipa simba.
Tinokugamuchirai muchirongwa chedu apo tinokurukura nezvechitendero pano paStudio 7. Ariko kuchingamidzai ndi Praxedes Jeremiah. Nasono muchirongwa tinamufundisi.
Ndotungira ndungamirira church inonzi Beam of Hope Churches International. Yakatangira ku Zimbabwe. Yakatanga muna 2006. Tine ma branches mu Harare, Kwekwe, Gweru, Shirugwi, Zishamani, South Africa, Johannesburg, Pretoria, Zambia, Mulusaka, Namibia, Windhoek, Lesotho, Maseru, Canada, Edmonton, Alberta. Nimuno ma America ku Longview. Ministry takatanga muna 2006, but takatanga kuparidza ndine 17 years. Ndichizo ordaino muna 2005 kuti nditange ministry. As in Sanda Tanga Ministry and Rick Cornerstone Fellowship International, Dokandande, Marajizo, the Tuma Gutinti, Tebasa, the Beam of Hope Church.
Mapinda Mutunzi, Basaraka Sinikira,
Maraka Titanyasha, Takatanga, Neman was Shoma Shoma, Takatanga, Neman Avichkoro, my students, Ibau College, 17, Mbamang, Marindo Batangaku. Wanzonyash, Basar Chikura, Marari, Basaramia Marari, Marindo Vandi, Tindino Planta in the church, Gweru, and a spear church here in Fundi. Kwakwenda Gweru, Atanotanga Church of Gweru. In 6 months, Church Yoyo, Yanga Kura Zubita, Church Yakakura, Midlands, Pakatpema Church Maumbe, Esangatuin. Basaram Gweru Amira Takawa Tatanga, Chikoro Chibu Trainer, Tunga Milina Fundi, Gweru Momotino's Kingdom Legacy. But the of Summons and our leaders never train our fundis. Tis of our Guerum are about 2 months in South Africa, but I know plant of Kudim Bas, Johannesburg, she's in our Pretoria, Nizuminika, they say, Marajis of Ramkana, she's 2 months with the teacher Basako.
Kunoko America, Magazoya.
Kunoko America, Maranga, Garaka Tower, Makoreaka to Andea Pura, Kuti, Paningway Noya Mangwan, Pambera. Chakutuma kuti uende ku America unoparidza shoko rangu ndine ma invitations akanga ambouya makore akapfuura banda maraitaura neni kuti nguva isati yakwana gore rapfuura mwari ndo pakazotaurira kuti gore ra 2018 ndo randa kuda kuti uchinda ku America so pesa apa ndaipiwa ma invitations but ndandisinga uyi nemhaka yekuti mweya mangu ndainzwa kuti nguva isati yakwana ma invitations akazouya muna 2018 ndo andikatanga kuita honor Yova maravu romkana ukuti mavisas aitwe
mochiti pashoko mugoritsinira
ndinoda kungoti kune mumwe nemumwe mwari akatendeka pashoko rake kana tikatenda tinoona kubwinya kwake zvisinei nekuti zvizvakakukomberedza but kudenga kuna mwari zvaunotenda zvine simba rekudecida ramangwana raunogona kurara saka shoko ramwari rine simba kudarika ende pamusoro kwatika zvarirwa zvakatikomberedza zvatinokundikana nezvatina kuwana mukana wokuwana kana tikatenda shoko ramwari Bible rinoti kuna Romans chapter 10:17 kutenda kunouya nekunzwa kunzwa kunouya neshoko ramwari Mark 11:24 yobati chipi nechipi chamunokumbira muzita rangu kana mukatenda pamunonamata tendai kuti mava nacho mugozova nacho saka ndinotenda kuti mwari ane zvakanaka zvakarongera vanhu vake vanotenda vanoona kubwinya kwamwari
Mange makateerera kuchirongwa apo tinokurukura nezvechitendero chechikristu tasvika kumagumo kwechirongwa chechana ave kukuoneka ini ndi Praxedes
Jeremiah
tinotenda zvikuru Praxedes Jeremiah uye tinotendawo Christ like choir nekambo kavo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbokupei zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa munyika nhasi Dynamos yarova ZPC Kariba 1-0 Mutare City yarovawo Shabani Mine 2-1 Bulawayo Chiefs yakunda Harare City 1-0 Mutambo wekupedzisira Triangle yarovawo Yada 2-1 Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare Amai Tokozile Angela Matutu voradzikwa nhasi pamarinda anovigwa magamba enyika eHeroes Acre muHarare. ZANU PF yotura mapepa ayo mumatare mangwana ichiti vakakwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika vakamirira bato iri vaEmmerson Mnangagwa ndivo vakakunda. Asi veMDC Alliance nevamwe vari kutsigira vaNelson Chamisa vanoti sarudzo dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti musakanganwa kuteerera nhau dzedu dzemangwana mangwanani na 6 a.m. Iko zvino ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
So we see